Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina gunyana 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gonga mupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiswa mwoyo, vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nhengo yeMDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mokuwanikwa iine mhosva yokuchidzira kupisa imba yenhengo yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa ekanzuro neZimbabwe Republic Police avo ange achida kuvabisa mumigwagwa nechisimba uye pakuvara mapurisa nevanotengesa vane chitsama mukurwisana uku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa varwisawo mapurisa vachatema nematombo. Mapurisa ekanzuru neZimbabwe Republic Police ange achitenderera neguta achisunga nekutora zvinhu zvevanotengesa mumigwagwa kubva mangwanani, izvo zvazotsamwisa vazhinji vatanga kurwisa mapurisa panguva dzekuma 12 masikati. Zvitoro zvakawanda nemabhanga mumigwagwa yakaita SaFirst, Jason Moyo, George Silundi kana Angwa zvavhara apo mapurisa ange ave kurwisana nevanotengesa mumigwagwa. Veruzhinji vakurira mapurisa ayo apinda mumarori avo akatiza ndokuzodzoka chinguvane ave nezvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzine mvura inovava. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga azokokwa kuzopedza mbonga mupopoto yange yave muguta. Meya veHarare vaHebert Gomba vaudza vatori venhau kuti kanzuro haisi kurwisana nevanotengesa mumigwagwa uye iri kutaurira navo kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa kuti vatengesere.
Kanzuro inoyi haisipo pakurwisana nemunhu, angava vhenda, angava ani, angava imimi, iripo pakutaurirana nekuti kuronga kurangana. Hakuna mumwe chete anganzi ndiye anganzi angakwanise kunge achiita chinhu. Musha kuronga muri pamwe chete, mavhenda, imimi nevemwe vese vagari vemuno muHarare. Saka tinovhura nzeve kuti umwe neumwe anokwanisa kutaura nesu yaititaura.
Asi vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuona kuti vanotengesa mumigwagwa vaenda kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Vati mangwana chaiwo vachaita musangano nevanhu ava kuti vazive nyaya iyi. Munyori mutsva weguta reHarare vaHosia Chisango avo vawana basa iri nhasi vatiwo vanhu vari kutengesera panzvimbo dzisingaite uye kubvira pavakatanga chirongwa chekubvisa vanhu mumigwagwa guta rachena. Vati chirongwa ichi chicharamba chichienderera mberi kudzamara dambudziko rekorera rapera muguta.
Parizvino takatotanga kusi ite mabasa yuka zisikara Harare taka tasa nishirweleche chekonera pashikaitiga taka maina tika uza urumende mevamwe resa anotibasira mungu wa shinji mananga mna mendo organization hawa nakuno nuka kuya kuti vati katubatsiro taura batuku itakuno urumende ya katesa mwamari parutini ya tatu tanga kushandisa zikuru kutiti vise marara arumu mumisha tigadzisewo zvemota dzedu dzinotakura marara.
Vaviri ava vatiwo zvichitevera kubuda kwekorera muguta pamwe nezvakaitwa nehurumende kuti yave state of emergency. Zvimwe zviri kuitwa muguta zviri kuitwa nehurumende uye vati ivo havazive kuti zvinhu zviri kutorerwa vanhu zviri kuendeswa kupi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo nhatu dzakuvara munyonganyonga yanhasi. Vawadzai vativo vashamisika zvikuru nokuita kwemapurisa sezvo paine musangano wavachaita mangwana nekanzuru navese vane chekuita nenyaya iyi. Vawadzai vaudza Studio 7 kuti vakaudza hurumende kuti nyaya yekubvisa vanhu mumigwagwa nechimbi chimbi haiite, uye kuti zvakakosha kuti vanhu vagare pasi voita nhaurirano nechinangwa chekuti munhu wese akwanise kuita basa rake akasununguka. Hurumende yakamisa mabasa ekutengesa mumigwagwa mumadhorobha ese munyika senzira yekudzivirira chirwere chekorera icho chinokonzerwa netsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanotengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanoti vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vanotengesa mumigwagwa vati vacharamba vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa nekuti vari kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa umo mavari kudzingwa. Amai Linet Chidembo vanoti vanorwadziwa nekuti mapurisa ari kuvaudza kuti vari kutumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanoti vakavavhotera.
Zvinotibata pakati pemwoyo. Chinotinyaya kutirwadza ndechekuti mapurisa achiuya nekanzu rachizotitorera vari kuti ivo vakatumwa naPurezidendi kuti vazotishungurudza. Isusu vamwe tiri shiri kadzi tine vana vatinawo mudzimba, nherera dzinoda kuenda kuchikoro, dzinoda chekurya. Kuti nherera dzandinadzo dzirye dzinde kuchikoro chinobva pamusika. Kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo, pamwe ndandokwereta mari kuwizroti ndoibhadhara nei vana ava vacharya nei. Mapurisa anotozvisakatotirenerwa izvozvo. Ko isu tisina varume torarama seivo? Vana vedu vorarama sei ipapo? Kuenda kumabhawa kwachina vanhu vanondorohwa ikoko. Isu kumabhawa hatidi, tinoda kutengesa tichemberewo pamusika. Ivo Purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here?
Umwe mugari amai esi munazvo vanoti ivo chiri kukonzera korera ikanzuru nehurumende dzekutadza kuita basa ravo nemazvo sekutakura marara pamwe nekuwanisa vagari mvura yakakwana.
Isusu tiri kuomerwa mapurisa chaivo zeta rapi. Vana shefu vacho ndo vari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu nokuti nyaya yakatobva nekuna Purezidendi. Saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nhere, hatizi kutobatana napapi. Uye zvinorevei ndo zvavakatrendwa here mapurisa kuti vanouya vazosunga mavhendi? Nyangwe ivo Purezidendi vanoda kuti tirarame senga, vatipe zvokudya tiri kudzimba kana zvirizvo zvavanoona kuti isusu nyaya yacho yekuti kwai kolera nechiichinyi, asi havasi kusenga marara, vari kungogwisana namavhendi.
Muzvare Shamiso Mutonono vanotiwo kanzura iri kuvabvisa mumigwagwa iri pakati pedhorobha vachivaisa kumapeto kusina vanotenga zvinhu zvavo. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvavari kutorerwa nemapurisa zviri kuendwa nazvo kudzimba dzavo vazvinozvidya nemhuri dzavo.
Vati vazvoni izvozvo vanotora vondopisa vorasha. Iwe wotozoona vamwe vokukanzuru ikoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru, wotovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi. Uye futi vakutirambidza kuti kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dziya dzekumaruzevha kuenda kumashuo kuti tiwane kuraramisa. Tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti, hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kunotiwapedza fomu 4 fomu 6. Ndinongova navo mumupando, ini ndatomurume wakafa ike zvino zveni vana vaivo ngoramba vachingovamo. Baba vavo vakapedza chikoro, vakavesiya vavapedza kuvapinza zvikoro vakangogara. Ndanguva nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya, hakuna mabasa.
Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ndiyo yakakomekedza makanzuri kuti abvise vanhu mumigwagwa sezvo munyika maita korera. Vati kanzuri yeMasvingo haina urongwa hwekudzinga vanotengesa mumigwagwa. Studio 7 yatadza kubata gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Mwewutinzwe divi ravo. Afi anotengesa mumigwagwa vakaita saamai Snodia Hove vanoti havasizobuda nekuti havana imwe nzira yekuraramisa mhuri yavo. Vasoropodza zvikuru vamunangagwa vachiti hurumende yavo iri kuda kuwanda nekorera kuvabvisa mumigwagwa sezvo sarudzo dzakapera vakawana mavhoti avaida. Mudhorobha remasvingo mune munhu mumwe chete akafa nechirwere chekorera uye munhu uyu anonzi akabva nacho kuHarare. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuru yeguta remutare nhasi yatanga kubvisa nechisimba vanotengesa zvekudya muguta iri zviri kunze kwemutemo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu vari kudzingwa ava vanoti vacharamba vachitengesa mumigwagwa sezvo iriyo chete nzira yokuwana nayo mari yokuriritira mhuri dzavo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vanotengesa zvekudya vose vasina magwaro vanofanirwa kubva munzvimbo dzavari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera.
Ya, ndinofunga mukatarisa pane tsamba yabudiswa nhasi nekanzo yakanangana nenhau ichitaura nenhau yekuti nhasi tiri kuti ndozuva rekupedzesera vemavhenda kuti vange vari murodi I think kuma 12 masikati anhasi. Iyi nhau yekuti tiri kutarisira kuti vahama dzedu tichengetedze utano hwedu panguva ino yatakanangana nenhau yekorera iyi. Tiri kutarisira kuti isusu nzvimbo imwe dziri kubikirwa vanhu masadza nenzvimbo dziri kutengesera vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro munhu atengeserwa rutuya angona tadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi because mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo. Saka uchinzi fruti iroro kana rine utachiwana wekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa nouchitachinwana iwavo. Saka tiri kuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga furutiraka anokwanisa kuenda kunorigeza.
Vatandi vati vanoda kuti vatengesi vose vechikafu vaite sezviri kutarisirwa zvekutengesa panzvimbo dzakatarwa uye dzakachena dzine zvimbuzi uye mvura yakachena yemupombi. Mutauriri wekanzuru yemutare vaSpring Mutiwi vati mapurisa ekanzuru achashanda pamwe chete nemapurisa ezita rapi mukuzadzisa chisungo chehurumende chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanotengesa zvekudya ava vanoti havana chimwe chavangaite chinovapa mari kunze kwekutengesa mumigwagwa. Amai Chiriti Matondo vati vanotarisira kuti kanzuru yavo ivape mukana wekuita basa panzvimbo yakatarwa kana vaipiwa.
Utigadzirirawo pakanaka pekuti tidini tione kushandirawo tichiyamisawo mhuri dzedu ndozvatinongoshuvirawo. Anonga uchichingotsvagawo place inonga irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu.
Amai Ebigonduna vati kubika sadza ndiwo musimboti hweupenyu hwemhuri yavo.
Sadza kudoka tinotowanawo kurarama uchengeta vana school fees marendi nekuti vatipo kana kuti badhadhisawo kana pawiki.
Muguta remutare mune vanotengesa vangangosvika zviuru zvishanu kusanganisira vekumisha inogara veruzhinji. Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr Patron Mafaune vanoti mudunhu mave nevanhu vanosvika vatanhatu vakabatwa nechirwere chekorera uye vanhu ava vari kuita zvakanaka kuzvipatara zvemurambinda neRusape Mission Hospital. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiusiso Moyo vari kurapwa vari muchipatara chemuHarare zvichitevera kuendeswa kwavakaitwa nezuro mushure mekurwara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kurwara kwavaMoyo kwaita kuti vatadze kuenda kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly kana kuti UNGA kuNew York, uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga nechitatu chinouya. Pasvika Studio 7 pachipatara cheAvenues Clinic muHarare, ana chiremba vepachipatara apa varamba kuti tipinde muri kurapirwa vaMoyo vachiti muri kungobvumirwa vanhu vashomanana chete uye varamba kutaura kuti vari kurwara nei vachiti mitemo yebasa yakavasungambira dzakondo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaburitsawo vhidhiyo padande mutande vachiti vakwanisa kuona vaMoyo uye vati vari kuita zviri nani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rehurumende rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. Amai Mone Monica Mchangwa kana okunzwa kumudzimai wavamoyo amai Lois Matanda Moyo imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti kutadza kwavamoyo kuenda kuunga zvichaita kuti Zimbabwe itadze kushandisa mukana womusangano uyu kutaura nehurumende dzekunze dzakawanda idzo dzichange dzine vamiriri pamusangano uyu vamoyo avo vakazivisa nyika muna mbudzi gore rapera kuti mauto ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekubvisa mbavha dzaive dzakakomberedza vave mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vari kutungamira urongwa hwehurumende hwekuti zimbabwe ichidzokera pamakare kare payaidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika
izvi zvinoreva kuti zimbabwe inorasikirwa nemukanwa wokuti isangane nemamwe maleaders kune dzimwe nyika zvikuru sei vavo vanokwanisa kupa mari kuzimbabwe kuti inge inobudawo munhamo yainenge iri zvichitevera maelection asina kujeka akaitika muna July. Saka tinoona kuti mukana watambisika kuzimbabwe nokuti hakuna zvemaopportunities akawanda okusangana navatungamiri venyika dzakawanda pamusangano. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru.
Kusaenda kwaSB Moyo kunoshungurudza nekuti musangano uyu waizovapa mukana wekukurukura nedzimwe nyika dzingada kufambidzana kana kudyidzana neZimbabwe mukugadzirisa upfumi.
Asi imwe nhengo yebato riri kutonga reZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kurwara kwatadza vamoyo kuenda kumusangano weUnited Nations uyu Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana vachiti kufa kwemujoni kamba aivharwe.
Tinorumbo kuti vaSB Moyo Minister of Foreign Affairs and International Trade vanokwanisa kunge vachienda kuUnited Nations. Kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa hurukuro dzange dzichitwa ikoko nokuti Zimbabwe yakamirirwa zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaMnangagwa vakasimuka munyika nezuro vakasiya mumwe wavatevedzeri vavo vaKembo Mohadi vari ivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Musangano weUnited Nations uyu wakatarisirwa kuzeya nyaya dzerunyararo pasi rose nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushandi mukuru wemuzinda weBritain muMyanmar apa pfungwa yekuti vakuru venyika iyi vanofanirwa kumiswa pamberi pedare reInternational Criminal Court nemhosva yekukonzera matambudziko akatarisana nevanhu verudzi rweRohingya vemunyika iyi. Sangano rinorwisana nekushandiswa kwenezvinodhaka pasi rose reWorld Anti-Doping Agency razivisa nhasi kuti richabvisa kurambidzwa kushanda kwesangano remuRussia rinorwisana nezvinoshandiswa kwezvinodhaka reRussia Anti-Doping Agency. Kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera huri kuderera zviri kukonzera chirwere ichi hazvisati zvanyatsogadziriswa sezvo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende kanzuru uye dzimwe nguva vagari vemumaguta. Hurumende inonzi haisi kuvaka madhamu uye kupa makanzuro mari yainofanira kuwana pamutemo. Iyi kanzuro inonzi nevamwe inokanganisa nenyaya yehuori. Vagari vari kupomerwawo mhosva yekusabhadhara mari dzemutero izvo zvinopa kuti kanzuro iomerwe nezvinhu. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba uye meya weguta reHarare vaHerbert Gomba. totanga nokunzwa kubva kuna vagomba nezvamamiriro ezvinhu.
Tikuona manambazo ari kuya kuzvipatara achirapwa achitsikira. Tiri kuonawo zvakare vanhu vedu vachiregera kuenda kunonwa kwavanga kune mvura yakashata kuya kumatsime kwakacherwa. Tiri kuona zvakare vanhu vachikoshesa utano vachishandisa madishwash, sanitizers, aqua tablets nezvakawanda zvinoita kuti utano hwange huchidzivirirwa. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara kwedu ndo vatinotarisa kana tichiti isusu manhamba dzaakudzikira. Zvakare tiri kuona vanhu vari kunge vachishaya panyaya ichi va 32. Pa 32 apa ndiri kuona zuva ranhasi nere nezuro nerekuswera zuro ndiri kuona kuti vanhu vakashayika ipapo vashoma shoma. Tingatoti ripoti yandapuhwa rinoratidza kuti mumwe chete akafa nekuda kwerenal failure. Tichiri kuinvestigata yedu kuti yakakonzerwa nekorera here kana typhoid. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvandiri kutarisa izvozvo kuti ndikuudzei kuti manhamba dzedu akudzikira.
Ndouya kwamuri vashumba, munoona dambudziko iri richinyatsopedzwa here muHarare?
Tinofunga kuti dambudziko rekorera kana pakaita mushandira pamwe pakati peguta hurumende, masangano akazvimirira nevagariwo vachiita zvinhu zvinochengetedza utano sekushandisa zvimbudzi, kumwa mvura yakachena, kugeza maoko nekungopractisa magood hygienic practice, korera inopera. Nekuti chinhu chinongoda husmart uye kuwanikwa kwemvura kwakakwana. Zvinongoda kuti hurumende mukanzuru nevose masangano anotarisa nyaya dzeupenyu hwevanhu wabatane waone kuti zvinhu zvinokodzera upenyu hwevanhu hwakanaka zvaitwa.
Todzoka kwamuri Meya Gomba, vamwe vari kuti kanzuro haisi kunyatsogadzira masiweji ari kuputika munzvimbo dzakasiyana siyana, ndo zvapa kuti dambudziko iri ribva ranyanyokomba kudai. Munoti kudii, chii chiri kuita kuti zvisagadzirwe?
Pari zvinezvi inini handina kutarisa kuti ndingapana nemhosva nemumwe kuti sei basa riri kuitwa. Ndiri kutarisa kuti vashandi vari kuita basa here kugadzirisa dambudziko riripo ratakatarisana naro. Mukapinda munyaya yekupanana mhosva munobata zvakawanda vanhu vachishayika. Kanzuro inokuudzaiwo kuti vamwe vanhu havasi kubhadhara. Isi totiwo futi zvakare vanhu voti kanzuro haisi kugadzirisa zvakanaka. Saka inini handisi munhu anodastereke kuda kutaura maringe nezvikomerwa zviri mukati meupenyu, but ndiri munhu anoti aiwa pabasa riri kuitwa ngariitwe. Vashandi vekanzuro ngavagadzirise mapaipi aya kubva paanotangira kuti paproblemu kusvika pamwe pacho paanoperera kuti paproblemu. Kutaura kwandiri kuita izvi kutaura zvepaipi yakaiswa 1960-1970 yapera basa yaora isina kumbobvira yaita mukana kuvachinge ichiiswa imwe yakati nakei. Naizvozvo zvatiri kuita izvi zvekuti tikagadzira apa togadzira apa tongovhara maburi epari kubuda mvura pari kunika.
Vashumba, munoona sei nyaya?
Nyaya huru iripo ndeyekuti kukanzuru kuvashandi vanotarisa zvekugadzirwa kwesuwereji hawana zvinhu zvekushandisa. Tikatarisa maripoti atinenge tichipiwa nevashandi vari kushanda mumadistricts umu kunyanya kunogara veruzhinji, vari kutizivisa kuti hawana zvekushandisa. Saka maripoti ari kuunzwa esuwereji hawasi kugona kundoashanda nekuchimbidza. Kunyange waine shungu yekuti zviwe zvinoitika, unofunga prosesi yekuwanikwa kwezvinhu zvekushandisa inenge inotora nguva yakareba. Saka iroro dambudziko ndorimwe rinoda kugadziriswa.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba manzwa zvekare kubva kuna meya weguta reHarare vaHebert Gomba. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muhurukuro yanga yachikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabvisa vamwe vanyori vemapazi ehurumende vachivaendesa kune mamwe mapazi, vamwe vatsva vachipiwa mabasa aya, ukuwo vamwe vachiendeswa kumijandigere. Vaive munyori wezvekubudiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ndemumwe wevanyori vakaendeswa kune mamwe mapazi. Vacharamba ndivo vari mutevedzeri mukuru wemutauriri wemutungamiri wenyika. Vaive mabharani wehurumende vatobayiwa mudede ndemumwe wevashandi vakuru vapfumbamwe vakaendeswa pamujandegere vanosanganisira vaimbove mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaBoniface Jelausiku navaJoey Bima. Vamwe vanoti dano iri ratorwa navamunangagwa rakanaka sezvo richipawo mukana kupfungwa itsva kuti dzipinzwe mumapazi aya. Asi vanoongorora nezvematongero enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandeiniri weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinoshandura mumashandiro emapazi ehurumende sezvo hurumende yacho ichingori imwe chete.
Handioni sokuti kuchinja kwamapermanent and secretary isolution. Nokuti zvani inongova zvani imwe chete neko zvinozotoriwesa handiti vese vakabviswa mumacabinet ministers vakaenda kupolitibro madecision anenge achinoita kupolitibro achizopiwa kumafunctionary arms egovernment hapana musiyano between party negovernment. Saka masekretary zvatinoziva muZimbabwe ndokuti mapolitical appointees vanoita zvido zvavo vakaapointa. Saka hapana kunyanya musiyano esati kungoti kuda vamunangagwa vakabvisa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga ari kwaya anga ane allegiance kuna vamugabe saka vadawo vavo vane allegiance kwavari but otherwise in terms of performance and delivery.
Asika Dr. Joe, vamwe vari kuti vasarudzwa ava vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa avasarudzirwa kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika, munoti?
Maonero anosiyana because unanzi hwavanoona isu hatihoni. Ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinoziva nezvekuti even kana une unyanzvi unochinja woseza mainterest ezano. Kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useze mainterest ezano. Saka wega unyanzvi kana kushaya unyanzvi result yekupedzisira imwe chete yekuti vanoita zvido zvezano. Iko zvinouya zvino kuti politiburo inenge iriko ichiditemera kuti zvinoitwa ndezvipi unless kana zvane yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike.
Vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistra general nekuchinjwawo kubva kwavaGeorge Charamba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiswa muhofisi yemutungamiri wenyika, imi munoonawo sei?
Vamudede ndinga vakataura wani kuti ini ndaingovawo mutumwa, mutumwa haana mbonje. Vanga vakatoudzwa kuti vaite seizvozvo. Saka kuchauya umwe mudede futi anongoita saiwo kana kutoita wese okuva George Charamba vanga vakaoma musoro asi zvino kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva uyezve uchauya wacho uchangoita saiwo kana kutova wese. Saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavira Joe vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8pm chiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai kumbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mvongomupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa. gurukota rezo kujezara nedzimwe nyika vasikusiso moyo vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nyengo ye MDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mukuwanikwa ine mhosva yakuchikidzira kupisa imba yenhengo yeZANU-PF kumutasa central. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Kwa kuhisika, tisenda baku VOA Ndebele.